Mpurisa ari kufanya Detective Chief Inspector Michael Chibaya vaudza dare pakunzwikwa kwechikumbiro chamuzvare Rushwaya nevamwe vavana chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti goridhe rakagezwa rinowanikwa kukambani yeFidelity Printers and Refineries chete. Saka semapurisa varoda kuziva kuti goridhe iri rakazopedzera rave mumaoko amuzvare Rushwaya sei ivo vasina rezinesi rekuti vaburitse goridhe kunze kwenyika. Gweta ramuzvare Rushwaya vatapsoni zvetero vachibvunzurudza vachibaya vati bhegi rakawanikwa riina muzvare Rushwaya riine goridhe harisiro ravaifanira kutakura kuenda kuDubai vachiti vakaisirwa bhegi risiriro mumotokari yakavatakura kubva kuba kwavo kuenda kunhandare yendege vachiti mabhegi aya akafanana. Vadzvetero vati muzvare Rushwaya vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika sezvo vachibaya vabvuma kuti bazi reLaw and Order ravanoshandira richibata nyaya dzezvematongerwo enyika. Vadzvetero vati zvinoshamisa kuti nyaya iyi haisi kuferefetwa nemapurisa anoona nezveuori pamwe nezvicherwa asi vachibaya vati vanoudzwa zvekuita kubva kumuzinda wemapurisa. Vadzvetero vatiwo zita remudzimai wemutungamiriri wenyika amai Auxilia Mnangagwa rave kupinzwa munyaya yamuzvare Rushwaya kuti nyaya yavari kupomerwa ionekwe sei nezvematongerwo enyika mukati asi vachibaya vati zvose zvakanyorwa mumapepa ehurumende vanenge vawana humbo kubva kuvanhu vavanenge vavapa humbowo vachiti pane mapurisa akasungwa mushure mekunge achinja mapepa aifanira kuendeswa kudare panyaya iyi zvavati zvaizoita kuti vasungwa ava vaonekwe sevanhu vasina mhosva kwete kuti vari kupinza zvematongerwo enyika mukati. Vachibaya havana kunyatsotsanangura kuti sei zita ramai Munangagwa riri kupinzwa munyaya asi vati mashoko ekutanga akataurwa namuzvare Rushwaya vachisungwa ndeyekuti goridhe ravaive naro raive ravaAli Mohammed. Vachibaya vati havangabvume kuti goridhe iri raiva ramuzvare Rushwaya kunyange hazvo vakanga vasina kuona mapepa ekupomera muzvare Rushwaya mhosva akaunzwa kudare pavakazotora nyaya iyi kuti vaiferefete kubva kune mumwe mupurisa akanga achiferefeta nyaya iyi vaBruno Chiketo. Nyaya iyi yakatarisirwa kuenderera mberi mangwana apo vachibaya vakatarisirwa kuenderera mberi vachibvunzurudzwa nemagweta kuti sei vari kupikisa kuti vasungwa ava vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.